Asi tichange tiri kutaura nyaya dzekupedzwa kwekuroodza kana kuroorwa kwevana vasati vasvika zera rakatemwa nemutemo wemunyika medu muZimbabwe. Tichange tiri kutaurawo zvatiri kuitawo panyaya dzemutemo kuti tidzivirire izvozvo, uye nedziviso yatiri kuita mumaruwa mese nemumadhorobha kuti vanhu vazive kuipa kwenyaya dzekukurumbidza kuroodzwa kwevana. Uye tichange tiine vamwe vachange vachigoveranawo nesu kuti kunyika kwavo vari kuitawo sei, kuti mutemo taanayo kuzivisa kuti vanhu vedu tese tidzokere pamutemo, titeedzere mutemo, ndo chete zvangosara, hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe chete, iprocess. Ndiri kufara kuti tese tapinda mazviri, vakadzi, varume, vana vacho, vanakomana nevanasikana, hurumende yacho, tese tapinda mazviri. Neparamendi yacho yakamirawo kuramba ichivandudza kuti mitemo yacho inyatsobata zvakanaka. Ndokofarira kuti taita iye inonzi mushandira pamwe, collective approach. Saka ndo zvatichange tiri kukurukura musaidhi zendi yedu yatichaita nhasi kuno kuAmerica.
Muchange mune zvirongwa here pamunodzokera kumusha? Mataura imi kuti mitemo yaapo yekuti mudzidzise vazhinji, nyanya kumaruwa tinotarisa kuti tinonzwa kuti vana vari kunyanyoroodzwa vana vekumashonaland central. Pane zvirongwa zvamunazvo here zvekudzidzisa veruzhinji?
Hongu tine zvirongwa, nokuti ipapa muna April tinenge tiri mumisha zvakare sekuenda kwatakamboita futi kumacentral nekomiti yedu, tichinzwawo nekudzivisawo vabereki zvaakutaura mutemo, ivo vachititaurirawo zvinetswa nezvibatsiro zvauya nemutemo iwoyu, tichionesana isu tichizodzokera mudare reparamendi tichienda zvakare kunorekomenda kuti tofunga zvikadai so zvichatambirika zvakanyanya. Saka tiri kudzokera zvakare muna April munomu tenge tiri mumusha zvakare, tinge tichatanga musi wa2 April tenge tichitenderera zvakare mumaruwa tichitaura zvakare nyaya iyoyi. Inyaya yatichiramba tichitaura tichitaura kwenguva kusvika zvanyatsopinda kuvanhu kuti tizvinzwisise kuti zvoitwa sei, zvobatwa sei. Zvimwe tinenge tichionewo dzimwewo nyika kunyanya vanobva muregioni medu, tichikopawo zvakanakawo zvavari kuitawo zvatinofunga kuti zvingatibatsirewo. Zvimwe zvakare zvatichadzokera nazvo tichidzokerawo patenge takudzokera zvakare mumisha tichibatanidza kana tichinge taisa ripoti yedu muparamendi yatambirwa, zvimwewo zvimwe zvatichange tichifamba nazvo zvakare.